That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwange, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kunetsana pakati peZANU PF neMDC Alliance kunonzi kwaya kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita izvi sarudzo dza 2023 dzisati dzaitwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nemumwe 291. Vanhu zana nemumwe 101 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava makumi mana nevatanhatu 46 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe makumi mashanu nevashanu 55 vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi matatu 130. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevaviri 82 vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru gumi zvine mazana manomwe ane gumi nevasere 10,718. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine mazana masere ane makumi masere 8,880. Chitunguza Residence Trust Chitrest va Marvelous Kumalo vanoti kunetsana kwakanyanya pakati peZANU PF neMDC Alliance kwaive kukanganisa zvakanyanya maitirwo emabasa mumaguta zvosiya vagari vari panguva yakaoma. Vakumalo vanoti kurwisana uku kwave kuisa upenyu hwevagari panjodzi huru munguva ino yokurwisana nedenda reCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi ravo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vakumalo.
Mumakanzurumu zvinhu zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Tinoona mumasure memakore mashanu vagari kana kuti electorate inovhotera vamiririri vainoda mumawadzi vanozova makanzerazi kuti vaitewo basa maringe nekuti vagari vawanewo kugara kwakanaka vachiwana maservices akaita semvura, kutakurwa kwemarara, kugadziriswa kwesuweji, kugadziriswa kwemigwagwa nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti upenyu hwevanhu huve nepundudzo. Asi tiri kuona zviri kuitika izvozvizvi, mapato ezvematongerwo enyika tingati atova mumudhi wemaelections.
Ko sei muchidaro vakumano?
Tiri kuona mumaguta mazhinji umo makawinwa neMDC Alliance vezanu PF varikuedza nepavanogona kumanikidza kuti mabasa asafambe zvakanaka kuitira kuti musure memakore mashanu vanhu vanozoshoropodza kana kushora mabatiro emakanzelers eMDC Alliance. Zvaitika nhasi muguta rechitungwiza zvekusungwa kwemakanzelers hazvina kutangira kuchitungwiza.
Munga apa here muenzaniso wekumwe kwazvakaitika?
Nguva pfupi yapfuura takaona zvisiitika kuHarare apo pakasungwa makanzelers ekuHarare vari mufuu council meeting. Same ne zvakangofanana ne zvaitika kuchitungwiza. Chinotirwadza isu sevagari ndechekuti kusungana uku hakunei nekufambiswa kwemabasa kana kuti yatingati service provision kuti igadziriswe.
Ko sei muchidaro?
Hapana ari kurwira izvozvo pavanhu vari kusungana apa. Saka isu tinoti dai vamira zvekumborwisana mapato ematongerwo enyika, taita kuti vafambire mberi nekuona kuti vagari tine mvura yekunwa yakachena here izvozvi munguva ino yeCovid-19 yadzoka zvine mutsindo. Pane nyayawo zvakare yekutakurwa kwemarara kuti tigare munzvimbo dzakashambidzika, nenyayawo zvakare yekuongorora tsvina yesiwage kuti yatorwa zvakanaka here, yoraswawo zvakanaka kwainofanirwa kunge ichirasirwa. Saka esaya ndo matambudziko atiinawo.
Zvii zviri kukonzera mapisha-pisha aya kunze kwekuti sarudzo dzinenge dzakuda kuswedera?
Kurwisana uku, endi kurwisana uku ndinoda kuti ndijekese pachena kuti kwanyanya kuwedzera musure mekunge Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti musure mekunge vatanga basa. Ndo pataona zvinhu izvi zvichinyanya kukwira, vanhu vachisungisana vachidi mabasa awo emakanzura asafambi zvakanaka. Ndinoona vamuguti vaine chekuita munyaya dzese dziri kuitika idzi.
Mukuru wechitungwiza Residence Trust vaMarvelous Kumalo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sarudzo dzeZANU-PF dzemadistrict coordinating committees DCC idzo dzakatadza kupera nemugovera nekuda kwezvipinga mpenyu zvakawanda dziri kutarisirwa kuenderera mberi nhasi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo mune vamwe matunhu madiki dzakatadza kupera sezvo mapepa ekuvhotera akasvika nguva yapera, uye kune dzimwe nzvimbo mazita evanhu vari kukwikwidza akashayikwa pamapepa ekuvhotera. Sarudzo dzakamiswawo nezuro kumatunhu ekadoma neHurungwe nekuda kwemhirizhonga yakaitwa nevateveri vedzimwe nhengo dzaifunga kuti mazita adzo haasi pamapepa ekuvhotera nekuda kwechitsotsi chekuti vasakwikwidze musarudzo. Asi mukuru wevari kufambisa sarudzo mudunhu reMashonaland West vasimba racho mumbengegwi vanoti sarudzo hadzina kumiswa nemugovera, asi kuvhota kwakambomiswa kwechinguva vachigadzirisa mapepa ekuvhota.
Hakuna election yakambomisiwa. What happened was that it turned out that there were some candidates whose names were not reflected on the ballot papers. Yeah, so hakuna election yakastopewa. It was simply a question of correcting some mistake.
Vamumbengegwi vanoti zvipinga mpinyu zvose zvagadziriswa nekudaro sarudzo dziri kuenderera mberi kusvikira vanhu vose vavhota.
We were not able to complete yesterday, so we are continuing again this morning until we finish.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vanoti ZANU-PF ishiri nemuriro wayo hairegedze kuita zvechitsotsi musarudzo.
Hapana chinoshamisa, hapana chitsva, yagara ndo muriri wayo shiri. Umbavha, utsotsi, ukiribidi, ndo zviri muropa reZANU-PF, ndo zvano jaira, ndo zvanoita. Saka zviri kumba kwavo zvingazvipisa zvakadaro.
Kune mamwe matunhu akaita seMidlands sarudzo dzinonzi dzakanonoka kuitwa sezvo dzimwe nzvimbo dzakaita segokwe dzainge dzisingasvikike nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya. Vamwe vanhu vari kushora kukwikwidza kwevashandi vehurumende nemapazi ehurumende vachiti hazvina kunaka sezvo zvichiita kuti vasashandire vanhu vose zvakaenzana. Muzvina fundo vaAnderson Mamimine vanoshanda semudzidzisi pachikoro chikuru cheChinoyi University of Technology vanoti hapana chakaipa sezvo vachange vachibatsira nzvimbo yavagere.
Zvidzidzo ruzivo ruri pauniversity ruvarairidzi wemauniversity runofanirwa kutekeshera ruchienda kunobatsira nyika kuti isimukire. Saka kunyara chandikapretenda ndiri pauniversity handizi weko, chokwadi chiriko icho ndiri weko. Kwaiwo mudzimu kangangobuda pachenesu unoramba uchivanda uchienda kuti
pakabvudza kuti kusawirana kwave kuitika nekuda kwemaGCC hakuumbe zvipoka here mubato nhengo yezanupf inoona nezvemitemo vamunyaradzi mangwana vati manyepo kuti maGCC anopatsanura musangano.
The party was under a secret leader who is now late. So it's not the same thing with my DCG division or the court division. There was an opinion held by leadership, the American at that time, which opinion is not binding on the current leadership to run the party.
MaGCCs akambomiswa nguva yevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe achinzi aunza kusabatsana mubato. Ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro sangano rinobatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti hapana nguva yakakwana kusvika pachaitwa sarudzo dzegore ra2023. Naizvozvo hurumende inofanirwa kupa mari kuZimbabwe Electoral Commission kuti itangidze basa izvozvi rekugadzira matunhu kana kuti delimitation, sezvo sarudzo dzisingagone kuitwa kana matunhu asada gadzirwa. Sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti hurumende haisi kutora nyaya iyi neuremu hwainofanira kutora nayo. Tatadza kubata mutauriri wezek kuti tinzwe divi ravo.
Ichokwadi, tinonzwa kuti zek yayambira kuti sarudzo dzemabi elections idzo dzaifanira kuitwa musi wa 5 December 2020 dzakapfuudzirwa mberi pamusana pecovid-19 dzinogona kutadza kuitwa nepamusana pokuti zek haina mari yokuti iite sarudzo idzodzi. Zek inotarisira mari inosvika mabhiriyoni 10.2 kuti vakwanise kuita sarudzo idzi. Asiwo mubhajeti ya2021 iyo yakaburitswa naminister of finance isvondo rakapfuura irori, zeki yakangopuhwa chete mari ingangodarika mabhiriyoni 2 chete, chinova chidimbu chidiki kwazvo kuti takatarisa mari yavanoda kuti vaite sarudzo idzi.
Sezesni, munoti nenyaya iyi vaMakoni?
Nyaya iyi inoda kuongororwa zvakanaka pamusana pokuti sarudzo dza2023 dzatovawo pedyo, kwangosarawo chete makore maviri nechidimbu kuti sarudzo idzi dziitwe. Saka kana hurumende ichitadza kupa mari yemabi elections yakakwana, ichawana kupi mari yesarudzo huru dza2023 nemarizve yekugadzirira matunhu iyaye delimitation inofanira kuti iitwe sarudzo dzisati dzaitwa?
Munofunga kuti hurumende haisi kuda kuita zvinhu nemoyo wese here?
Izvi zvinongotaridza kuti hurumende haikoshese sarudzo, haina hanya nokupa macitizens mukana wekuzvisarudzira vatungamiriri wavanoda. Katarisawo zvakare uwandu hwemabi elections aya hwakakonzereswa nemarecalls akaitwa kubva mupalament uyezve kubva mumakanzuru. Marecalls ari kungoitwa ivo vakavhotera vanhu ava vasina kana kubvobvunzwa mafungiro avo.
Saka takatarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Sezesni, munoti kuhurumende?
Sezesni, tinokurudzira kuvandudzwa kwemutemo uyu wemarecalls kuita kuti mapato vasangoita zvavanoda zvinodhurira nyika sekuona kwataa kuita izvozvi, asi kuti chete vangoteverawo zvido zvevanhu.
Pane mashoko ambuinawo here akanangana nezek?
Asiwo iyo zek yacho dzaisatibata kumeso, ingawane zek yakanga yatara kuti mabi elections aitwe musi wa 5 December, mari yacho yaibva kupi? Norova kuti yanga ine mari yayanga ikatoisa parutivi kuti sarudzo idzi dziitwe musi weSaturday. Saka kana yanga ine mari yemabyelections a 5 December 2020 ngaingoshandisa kamari iyoyo pamabyelections achaitwa 2021. Ndapota Zeke, musatibatewo kumeso.
Abo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mukroniko urumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi wafundira 2021 kusanganisa vadzidzi veform 4 vanotarisirwa kupedzisa kunyora bvunzo dzavo dzavakatanga gore rino. Hurumende inoti zvikoro zvose zvichazarurwa musi mumwe chete kwete kuzarurwa zvishoma zvishoma. Zimlive.com inoti umwe murume Clever Chitiga ane makore makumi maviri nemaviri wemumusha wekwa Matova padyo nechikoro chegokomere kumasvingo akawanikwa nemapurisa achibika musoro wechikomana chine makore mapfumbamwe mushure mokupunza punza nemusi muduri. Chikomana ichi chinonzi chakapedzisa kuonekwa musi wa4 zvita zvichifungidzirwa kuti chakasvika pamba apa chichikumbira pokuvanda mvura yakanga ichinaya. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwisi wa tefe nyuri, mwisi wa tefe nyuri, wendefe nyuri wano. Hey, long time mwana mkanya, mbodane wa mkanya tumpuwa wa mwana wa mbota ura mkanya. Mbota ura wa mamira, shakaita mwa Amerika, tumpuwa watu warutu kudi, merani sarudi.
Studio 7, Studio 7, Masquera Say, Masquera Say, cool. Imi, nika ya mnuo chumangai rire ya mnaku wa mega, titoroni ama zedu. Zakatorwawo hondo iyoyo vamwe vapenyu vamwe vakatofa kutoifira nyika yamunongora mamuchikotaura nezvekuti chakarwa chakarwai. Chibvaiwo pazvigaro mupewo vana venyu mabasa. Vana venyu vanoita mabasa api kana maoda kusika oda kufora pazvigaro zvakaita mugabe. Eh? 94 years munhu ungori president chete mwana anozoitawo basa rei. Aipewo vamwe mabasa mhani vanoiziva nupiyo. From 1980 uchingonzi uri minister, uri minister wakanyanya kudzidza education yako. Une education ipi inoramba ichiita kuti uchinjwe maministries. Uchiuraya ministry ino uchibvikwa uchiswa pane imwe. Chiitire mushe imimi.
Makadi mukomanda anonoka wanje nevamwe vese vachamarari vese. Studio 7. Ini ndoda kumbotaura panyaya yekungosungwa kwemakanzera. Zvisisiri zvekuti kwanzi COVID kana kuti zvaane matongerwo enyika mukati. Izvo zviri kukonzerwa nezanupiyefu. Taikumbirawo mapurisa arege kuvaibata. Mapurisa ave akamirira munhu wese munyika. Vasarereka kana kurerekera rimwe bato. Pana munhu asingaoni nhamo iri muZimbabwe, munhu wese ari kutambudzika muZimbabwe. Zvavanoita mapurisa zvinhu zvakaipa. Kana zvichikonzerwa napowo nyati nevamwe vavo, aiwa ngavatibatsirewo nokutiregererawo, vatinzwire tsitsi, vatinzwire nyasha. Ndatenda hamwe tinee tipanga zvitoro.
Magadi magadi mhuri yeZimbabwe ndiri kuno kuBotswana. Ndinoda kuchemawo zvangu nehurumende ngaimiremire ione kuti ingabudira vamwe here. Nekuti zvinhu zvakaoma kumusha uku. Tinonzwa vanhu vachichema nzara, mari hakuna, mvura hakuna. Kuvadiwa mubozo vambosuduruka vapawo vamwe vambotirayawo. Nekuti kutiraya vakazama since 1980 kusvika nanhasi. Kuchinja hurumende yaEmerson yaMugabe ichienda kuna Emerson Mnangagwa hazvibatsiri.
Studio pa studio apo mamuka sei, mamuka sei kwezi kwamuri uko. Tini zitani nonzi Chitube ndiri pano pa South Africa apa paGrobosdyne apa. Ndiri kutaura nezvenyaya yemari inobviswa inonzi mari yeCovid yekutestwa maCovid iyo. Zvaratidza kuti korona iyi ndo vakaigadzira. Fano do Aneva, Mushiro, Zimbabwe, Mums of Gamuno. Vanero, Pacazero, Corona, Pacuda, Quita Mari, who talk a Mari among the van. Could I put a mustache in Bang of Van? Vaku Sanchez of Udaka in the Kumba, Novara with a 2000 rand in the Nukutok. Ah, Kana. Ai Marusha Pingira, ai Sekushanda Tidero, Kutasekuromba, Kutakamarne Kuromba, Kuromba, Kutasekupika Corona, Mitra Kuturan Mari. Ai, what are what you have on a plan to manage it?
Chamisa Oye, Chamisa Oye, Chiba Mnanga Guachiba, Chiba Mnanga Guachiba. Ndodokisha ndra mkuma na uye kutuko ya tinotunga. Kutunga kwa hukuno guva papi, maticha, alfa striking, madoctors na manesi, waru kuchema mari, vanu waru kufira mungudi, nekuda kushe wa mari, kufira mungudi, nekuda kukutiva wane cha uviri chokurara misamori. Saka kutunga kwa chokuri papi. Kukungorega, waka hui na maelections vatonge chinei, mkuti hapana cha mru kutonga. Mchazara motonga aniwa nivose wapira kufa, mkuti kuzinoo na mru kurega wanuarumu mgodi. Mchawana wanuwaora, mchiti kwa atiru kutonga, mru kutonge cha mru kutonga, hapana cha mru kutonga.
Mamuka sewe wa shamarewe sewe studio seven. Mwose shavo wanuremekezo. Yine wakurumi itanedi mwini Zimbabwe. Nini zinaitwa anome. Maone na onde kutikai Zimbabwe. Yare ganya ya maeleche. Because kana pachingo ne mtemo kutu asinga kuwa ondo wa batongi. Andi woni chiko ndrinita kuti wanuazo ndo fuota no kuti kwa shinji wano fuota wanakuwa ondo. Saka ndo wana zo kutu ndosu notupa na mumu Zimbabwe. Dai tarika kufuota. Pozi kufuota kutupa mkuru tufandu fuma problems. Ombe maombe asinga kwa nukuga zirika. Nikuda kukuti wano asinga kufuota wa rinda kuna fuota. Asinga kuwa ondo wa rinda kuna fuota. Iwa asinga mkano kutonga. Saka asinga kutupa matambuza kwa Zimbabwe. Dai tarika kufuota. Wanweza anu wambu rambu wambu wambu tanga wapira.
Izo zange ziri pungwa zevamwe watereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwa taka rerekera. Tumirai mazuenyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaenda kudunhu reGeorgia kunobatsira vanhu vaviri vebato ravo mukutsvaka rutsigiro rwekuti vavhoterwe kuti vave nhengo dzeparamende kana kuti masineta. Vakuru mubato ravaTrump vanotyawo kuti kushora kwavaTrump sarudzo dzakaona vaTrump vachikundwa navaJoe Biden kunogona kukonzera kuti vatsigiri vebato reRepublican Party varege kuenda kunovhota panoitwa sarudzo iyi musi wa5 ndira. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Roderick Machekano kuti vatitsanangurire kuti sei sarudzo yemasineta maviri aya ichikosha kumapato eDemocratic Party neRepublican Party.
Sarudzo dziri kuitwa kuGeorgia ndedze yatinoti House Senate House. Saka paruka kuti pari kukwikwidzwa two Senate races between ma Republicans nema Democrats. Pari zvino vanga varimo vakabata ma Senate positions awa kuGeorgia ndema Republicans. Asi pakaitwa sarudzo dzapuurait takaona kuti pakaita makwikwi mangange hapana akabuda ari pamusoro saka muna January 5 vachadzokorora zvakare kuti pawanikwe anonominatwa kuti aende
kusenate. Sei sarudzo dzemasineta maviri aya zvichikonzera mutauro wakawanda kudai kumapato maviri aya madhemocrats nemarepublican?
Senate races is very, very critical in terms of matongero achazoita president kunyowana ari kuuya anenge ahwina kumaelections awa ekugeorgia vachaita kuti vazova vanokwanisa kucontrola senate. And kana muna asingaiti achikontrola senate then vanokwanisa kuti vaite maprograms avo pasina interference. Saka tinoona kuti izvo marepublicans akange akakuinda masarudzo mbiri idzi zvichava vanogona kugozhesera vabiden kuti vange vachinda pamberi nemaprograms avo. Asi kana mademocrats akakunda akahwina then senate inopedzisira yava mumaoko emademocrats nekuti vanenge vaine vovhoti yavice president as well pavanenge vachivhota sekuti mapolicies anenge achiproposwa navabiden anogona kuwindira mberi oita through the legislation process. Saka this is very critical for the administration iri kupinda
weekend apa mutungamiri wenyika vadonald trump vakaenda kugeorgia ikoko kuno kambena zvakafamba sei?
Vatrump vanga variko vachiita kampeni supposedly for kunzi vainz vari kukambenera masenator emarepublicans variya asi vanonzivo vatrump vakangotaura vakafunga about 10 minutes ezvesarudzo iri kuuya vakabva vatora nguva yakawandisisa vachitaura kunyunyuta kwavo pakudyiwa kwavakaita vanga vachitaurira ivo vanhu kuti ini ndakabirikwa. Saka zvinhu zviya zvokuti kuti uti vanga vachikambenera vanhu kana kuti vanga vachiita rali yokuzvitivo vakabirikwa hatitaoni kuti chavakanga vafambira chi.
Pari zvino sokuona kwamunoita munoona sekuti madhemocrats vanga vakwanisa here kuhwina zvigaro zviviri izvi?
Matauriro azviri kuita zvinonzi izvo zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka for madhemocrats because sokuita kwakaita vatrump apa kuti vanga vachicomplaina ivo kuti vakadirirwa zviri kunzi marepublicans anogona kuregera kuita kunovhota ivo vachitizvo tinogovhoterei kana matizobirirwa at the end of the day vhoti yedu haina basa. Saka zvinogona kuita kuti turn out yemarepublicans ive shoma. Mademocrats on the other hand vakaita so much preparation yework yokumobilize vhoti yavo. Saka tinotarisira kuti mademocrats achaita turn out yakakura kuti vaende vanosarudza masenata anondovamiririra
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika. Dr Roderick Machekano vari parunhare muwashington dc nestudio 7. Tichienda pamhepo vadonald trump vazivisa kuti gweta ravo varudolf giuliani vapinda muchipatara nechirwere checovid-19. Kanobva kumbira dzenharira sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kunetsana pakati pezanupf nemdc alliance kunonzi kwaiye kukanganisa maitirwo ebasa mumaguta. sangano re Zimbabwe Election Support Network rinokurudzira hurumende kuti iwane mari yekugadzirisa matunhu kana kuti delimitation sezvo pasara nguva shoma yekuita sarudzo dza 2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.